tikushanisika kuti seisa dhigia manyamanya nenyaya yekuzimbabwe nekuti kuzimbabwe takatarisa hakusati kwava nedambudziko hombe rinenganzi rakusvika kunene sadhika kuti ipindire nokuti takamboita matambudziko kuzimbabwe asi sadhika tina kuona ike yaitibatsira saka tiri kushanisika kuti sadhiki kumhanyamhanya kwairi kuita inoda kuchengetedza zvido zvaani paifa vanhu sadhiki aidambobvera yapindira asi iye zvino takatarisa nyaya iri kuitika kuzimbabwe hongu mauto edu asimbisa kuti kune runyararo ende vanhu hapana munhu arimbotachema chema kuti kwaita mhirizhonga zvinhu zvese zviri kungofamba zvakanaka vemabhizimusi vari kuita vezvikuru vari kufamba zvakanaka hakuna dambudziko ratataura rautoda sadhiki pataida sadhiki taipo haina kupindira saka tiri kungoona kunge sadhiki iri kuda kungochengetedza vamugabe here kana kuti ine zvimwewo zvayava kutsvaka
munoti imimi kupindira kwaita mauto mune nyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe chinhu chakanaka
mauto edu akagara ari mune zvematongerwo enyika zvokuti tikatarisa mwedzi uno wambudzi ndo mwedzi unoramba uchingoitika chinhu chakafani chii chokuti chero mauto edu ari kutsanangura nyaya yekuti vakawirirana vachiti vakuisa vamugabe pachigaro muna 1975 kumogagao yanga iri futi zvenovhemba ende vari kuita chinhu chimwe chete icho muna novhemba vari kurangaridza vamugabe kuti satakawirirana zviya imi munenge makurasikagwara saka vamugabe zvavaifanira kunge vakaita ndezvekuti patakachinja paya tii taakubva kusango taakuita zvenyika vaifanira kunge vaka isa umwewo kuti akuita zvenyika asi vamugabe vakaramba vachishandisa mauto zvisizvo asi mauto paazoongorora aona kuti vese vakabva kuhondo vakuita vachiramba vachiraswa mauto aiwa abva ati aiwa isa kuda kuchigadzirisa nyika nokuti mauto ari kuchema chema nezvinhu zviri kuchema nevanhu vese kuti ko nhamo iyi yapinda munyika imi muchiramba muchidya muchiguta tinosvika kupi nazvo
vamazodze ndezvipi zvamunotarisira kunge zvichiitwa nesadhaka
sadhaki tinofungidzira kuti dai yaita ichidzikama yombodzwa kuti kune ari kuchema chema here kuzimbabwe ndobwoizopindira zvokuti vazuma vanotaura kuti vambotaura navamugabe parunhari vamugabe vachiti vanga vakagara zvavokumba havana dambudziko rati vasangana naro tinoti ushamwari hwavo kuramba vachitaurirana sadhiki tinonge yari kuvidzisa kunyaya kumhanya pari zvino nezvinhu zvisina kunyatsokukodza nokufanira.